Vachitaura pakuparura gwaro iri muBulawayo neZuro Manheru, mutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa vakati muono wavo ndewekuti kuti Zimbabwe ibudirire inofanirwa kutevera utongi hwejekerere. VaDhavengwa vakati gwaro ravo, iro rinotanga nenhoroondo yenyika kusvika pari zvino, rinotarisawo mapoka akasiyana-siyana ehurumende richipa muono webato iri wekuti richange richitungamira sei kana rava hurumende. VaDhavengwa vakati chimwe chezvinhu chinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukura kwehurumende kunyanya kuwanda kwemakurukota. Vakati bato ravo rinokoshesa kusimudzira upfumi nekukwezva vemabhizimisi vekunze uye kusimudzira nyaya yedzidzo pamwe neyeutano. Vakati zvose izvi zvichaitwa pachikosheswa kuendeswa kwemasimba kumatunhu. Vachipindura mubvunzo wezvakataurwa munguva pfupi yapfuura nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti bato reZapu naivo vaDhavengwa pachavo ndivo vakakonzera kukura hundi, vaDhavengwa vakati semunhu akwegura vaMugabe vave kuita vachikoshiwa zvimwe zvinhu zvakakosha. VaDhavengwa vakati umwe umbowo hwechokwadi chezvakaitika panguva iyi huri mumagwaro ekumatare edzimhosva vakatiwo zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe zvachose nekutaurwa zvizere kuitira kuti munyika muve nekupora kwemaronda nekuregererana kwechokwadi. Mutevedzeri wemutungamiri weZapu Muzvare Barbara Nyagomo vakatiwo ivo sevamwe vanhu vose vanoda kuti boka reZimbabwe Electoral Commission rishande rakazvimirira rega.
Tinoda kuti ZEC inge yakazvimirira musina masoja anoshanda imomo. Tinokarirawo mutemo inosunga yakaita seai pane posa ibviswe. Tinoda kuti vemidhia vange vari vakasununguka kukavha mabato ese kuti vashandire ZANU-PF chete. Ndokuti ground redu ringe rakatsetsenuka kuti vanhu vaende kumaelections. Nekudaro seZapu tiri mubatanidzwa nevamwe, tinonzwawo zvinotaurwa nemamwe mapato nezvinotaurwa nevamwe vanhu pasi. Ndo zvichatipa mukana wekuti tidecide kuti toenda kumaelections ekaunturigira.
Muzvare Nyagomo vakatiwo bato ravo riri pakati pekuzvivhunura uye rinokoshesa kuti vechidiki vave nezvigaro zveutungamiri. Vakati vaDhavengwa vakatozivisa kuti vachasiya zvematongerwo enyika mumakore mashoma ari kutevera vachitiwo bato reZapu rakazvipira kupinda mubatanidzwa nemamwe mapato. Muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega uye vachidzidzisa paUniversity of Pretoria vati Nashe Mawere vanoti zvinotaurwa mumanifesto yeZapu zvinhu zvakakosha zvikuru. Asi vanoti ivo ndemumwe wevasingaoni bato iri rine charingabuda nacho musarudzo.
Nyaya dzokumutsa nokusimudza upfumi hwenyika, dzokupa simba kumatunhu, dzeutongi hwejekerere uye nokubudirira kwematunhu ose munyika pasina kusarura inyaya dzakakosha uye dzinotengeseka kuvanhu. Dambudziko riripo ndorekuti zvese izvi ndo zvinonzi zvakakoneka neZANU uye mamwe mapato ose anoti ndo zvaanoda kugadzirisa. Saka apa hapana chinhu chatingati chiri unique chingaita kuti bato iri reZapu riite musiyano nemamwe zvekuti ringakwezva vanhu. ZAPU pachayo haina mukana wekukunda nekuti utungamiriri hwayo hausi kuonekwa mumatunhu enyika, saka inoita kunge pati yedunhu.
Mumwe zvemuongorori wezvematongerwo enyika vaDidmas Dewa vanobvumiranawo nemaonero ekuti bato reZapu harisisina mutsindo waraive nawo kare.
Nyaya yegukura hundi inyaya inotirwadza tose mukati menyika yeZimbabwe ende ndinoona sokuti chinhu chavataura kuti panoda kugadzirisa kuti pave nehealing, kuti pave nekuyanana kwakanaka zvikuru vachitarisa kuti organ yakaiswa yeNational Healing haina zvayakaita munguva yeGNU, haina zvayakaita zvakare after the 2013 elections. Inyaya yakanaka asi pamaelections ari kutevera chokwadi chandinoona ndechekuti bato reZapu harinyanye kuva nemukana wakawanda zvikuru kuti ringatonga nyika yeZimbabwe.
VaDhavengwa vakamutsurudza bato reZapu mushure mekukundwa neMDC musarudzo dzakaitwa muna 2000 izvo zvakaita kuti vasave nenzvimbo yavanomirira muparamende ukuwo vaMugabe vakasava pachigaro chegurukota risina nzvimbo yainomirira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.